Isusu se Harare Residence Trust, tirikuona kuti munzvimbo zhinji dzinogara veruzhinji, mangwanani chaiwo kubva kuma 6, 7, 8, 9, vanhu vanenge vakazara mumigwagwa vakamirira chingavatakure. Nekuda kwekuti hakuna makombi uye kuti vanhu vari kutyirawo utano hwavo, wemaprivate cars washoma vari kumira kuti vatakure vanhu. Nekuti mutemo welockdown uri kuti mumotokari diki munofanirwa kuve nevanhu vairi chete. Saka vanhu ava vanenge vari kuenda kumabasa kwavo, mabasa akanzi ari official anobhadhara mataxis, but hakuna mabhazi acho ari kufanirwa kutakura vanhu. Panguva yekudzokera kumba manheru, vagari vazhinji vari kutambudzika mukati meguta, mukati menzvimbo dzavanoshandira. Vazhinji wave kufamba nzendo dzakati rebei kuti vagone kusvika kumba.
Tiri kunzwawo kuti kuungana kwaakuita vanhu munokwirirwa mabhazi uku kwaakuita kuti vasatevedzere mitemo yesocial distancing, zvinove zvinoisa vanhu panjodzi yekutapurirana chirwere checovid-19. Munotiwo nekuungana kuri kuita vanhu?
Kuungana kuri kuita vanhu mukati nemarengi wakamirira mabhazi esupo mumazuva rovira vanhu vakugadzirira kuenda kumba. Kuri kunyanya kukonzereswa nechikonzero chekuti mapurisa nemasoja wakazara kumaroadblocks kwavanenge wakamira, asi mumarengi hamuna kana weutano kana mapurisa kana masoja ari kubatsira, kana weminisipal police vari kubatsira vanofamba kuti wange wakamira zvakanaka. Even zvekuti weutano wachiitawo random testing yevanhu kana kucheka matemperatures evanhu pavanenge vaakuenda wakaungana kudaro, is a part of control measures. Saka mazuko kana achinge ari mashoma, vanhu vanowandisa vachimirira nguva yekuti vazoende kuma.
Ko ivo urongwa hwekuti mabhazi nemakombi vanenge vachida kutakura vanhu vange vachienda pasi pezupko, imiwo sevagari muri kutambirawo sei urongwa uhwu?
Vagari vazhinji vatakataura nawo mushure mekunge hurumende yapa chiziviso chekuti vanhu vemakombi vanofanirwa kunyoresa makombi avo kuti ave pasi pezupo, vari kutizivisa kuti idanho rakanaka ratorwa nehurumende ngekuti rinobvisa mahwindi matauti ange achishungurudza vanhu nzvimbo dzekutakurwa.